Mota uriwe zanu PF wa Simon Kaya Moyawazi salatorwe na ukuti wawo za chief whip wawo mu House of Assembly kuti vaendere mberi na impeachment kuna wa Mugabe mushuru mkuzisa mtaurwe paramende mangwana mote zeruwe mnyora anona nezvimutemo mu zanu PF wapo mangwana vati batoravo rato gazira mhosva dzava Mugabe izo dzavanodira kuti vadzingwe.
Main charges ndeyekuti vamugabe vari kuregedzera mudzimai wavo achitora masimba ehurumende achitukirira maofficials egovernment vanacharamba vakashaudhiwa vamunangagwa vice president venyika vakashaudhiwa. Chechipiri, president vakaramba kuimplementa chapter 14 yeconstitution inotaura nezvemaprovincial council. My elections akaitwa asi vanhu havana kupinzwa mofi saka vakavhaileta constitution. Chechitatu, tiri kuona kuti ivo vakura saka vachakwanisa kuramba vakatimirira zvine chimiro vakukotsira pamamitini zvichireva kuti havasina simba rokuramba vachitonga. Chechina, vakufamba vakabatwa ndiyo kuti vachimira vega zvakuvanetsa saka izvozvo zvinopa kurerutsa chimiro chenyika yedenzwa.
Vamangwana vati zanu PF yatotaurawo nebato reMDC ichikumbira nhengo dzaro dzeparamende kuti dzitsigire zanu PF muparamende mangwana.
Kuriswa haana mumbobuda muzanu PF tangoti kona newe naye asi tinoshanda tose saka tataura zvakare newe kuMDC kawirirana kuti vachatipa mavotes 23 avo okutsigira emotion yeimpeachment saka tiri kushanda tese namamwe mapolitical party vachongwa ichi.
Vamangwana vanotarisira kuti mangwana chaiwo zanu PF ichatura motion yekudzinga vamugabe uye kana izvi zvichinge zvaitika komiti yeparamende yestanding rules and orders ichadoma komiti nenhengo pfumbamwe kuti iongorore nyaya iyi. Komiti iyoyi inozotura zvainenge yawana kuparamende. Vamangwana vati vanotarisira kuti chirongwa chese ichi chichapera mukati memazuva maviri. Gweta vaandrew makoni vaudza studio 7 kuti bato rezanu PF rinobvumi wa nemutemo wenyika kutora danho iri.
Ini maonero angu ngavangovapa zvinhu zvavo vaende. Chikuru ndechekuti vangoenda hangu semutana ndinoona sekuti kuti vazonyanya vatambudza zvinhu zvinenge zvakazonyanya kuita.
Vamangwana vati zanu PF iri kutora danho iri nekuti vamugabe vari kuramba vakaoma musoro. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.